chokwadi danho iri idanho ragamuchirwa neruzhinji munyika yeZimbabwe, kunyanya even tichitarisa kuvanhu vanoshanda vachita mabasa emaoko, sezvo varivo vazhinji vanotsitsirirwa nenyaya dzekutenga nekutengesa panyaya dzemuteroji. Saka danho raitwa nehurumende idanho rakanaka, nekuti makwiriro anga achiita afu chekudya nezvimwe zvinoshandiswa nevanhu mudzimba zvakakosha anga achityisa panguva ino. Ndo zvinhu zviri kuramba zvichiwedzera inflation munyika medu.
Nechikonzero chei mukajekesa ipapo?
Pakuti vanoita mabhizimusi ekugadzira zvinhu zvinoshandiswa nguva nenguva mudzimba nevanhu vari kuramba vachiwedzera mari, vachikonzeresa kuti munyika murambe muchiita inflation. Saka tinopa kutenda nedanho iri, uye tinovimba kuti danho iroro hurumende icharamba yakaritsikirira danho iroro kusvika nyika yedu yadzikama. Nekuti nyangwe pamabhodha vainotengesawo kunze vachita mabasa emaoko vachiuya, vakange vamwe vacho vaakutotadza kuuyawo nezvinhu zvavo, chikafu chekuti vadye nemhuri dzavo.
Nechikonzero chei?
Nekuti mutemo waivo uripo wanga usingatendere zvimwe zvinhu zvekudya kuti zvipinde pabhodha. Saka tinotenda zvikuru nedanho iri, tichiti dai hurumende danho iroro yatombosiya riripo kusvika nyika yedu yadzikama, nekuti kudya ndokwakakosha pamunhu wese kuti awane upenyu hune utano.